zvakanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 22/2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizuri muchirongwa chedu chanhasi bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti harisi kuzotevera zviri mutsamba inonzi yakanyorwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai moyo ichirambidza makanzura achangobva kusarudzwa kubata zvigaro Vashandi vehurumende vari kuita basa rekuverenga vanhu pasi pechirongwa cheZimstat cheCensus mumasvingo vochema-chema kuti vari kukanganiswa basa ravo nemvura iyo iri kunaya isiri kumira. Vaimbo vemutungamiri wenyika yeKenya vamwai Kibaki vanoshaya vave nemakore makumi mapfumbamwe ekuberekwa. Sangano renhabvu pasi rose reFIFA rayambira gungano reZifa Assembly kuti harisi kuzotambira zvichabuda musangano wayo mangwana kusvikira Zimbabwe yazadzisa chisungo chekuti idzorera Filton Kamambo pabasa semutungamiri weZifa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti harisi kuzotevera tsamba inonzi yakanyorwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai moyo ichirambidza makanzura achangobva pakusarudzwa musarudzo dzemaby-election kutungamira makomiti emakanzuru kana kubata zvigaro zvameya. Tsamba iyi inonzi yakanyorwa navamoyo nemusi wechitatu svondo rino ichienda kumameya nemasachigaro emakanzuru ichiti danho ravo iri riri kutevera chikamu 114 chemutemo wekutongwa kwematunhu uyo unoti meya mutevedzeri wameya kana kanzura anobviswa chete pachigaro nedare retribunal kana kuti chikamu 129 chebumbiro remutemo kana kuti pachinge paita chinzvimbo chinoda munhu. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo makanzura eCitizens Coalition for Change muHarare avhotera vaEnoch Mupamaonde vebato ravo kuti vabate chigaro chameya weguta iri vachitorera vaStuart Mutizwa. Studio 7 yakundikana kubata vaJulai moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori wezvekutongwa kwematunhu muCitizens Coalition for Change vari zvakare meya weHarare vaJacob Mafume kuti tinzwe danho rebato ravo panyaya iyi.
Takaona mwadhi anyorwa navaJulai moyo havachanzwisisi basa ravo havachakwanisi kuverenga mutemo vanyora tsamba vachitaura kuti kansela nameya nadeputy meya vanobviswa sei zvinova izvo zvavajaira. Isusu tiri kutaura nyaya yeservice delivery nyaya yekupa vanhu mvura nekununga marara saka tinoda kugadzira makomiti kuitira kuti vanhu vese vaivaya vakasarudzwa musarudzo rapfuura iri vange vachikwanisa kuita basa ravo nemazvo vange vachikwanisa kuita basa ravo sezvavanofanirwa kunge vachiita. Zvino kana ava vovarambidza kuita zvavanofanirwa kuita vaakurara pamusoro pemutemo vachikanganisa kugara kwevanhu muHarare nemumaguta akasiyana siyana.
Saka muchatora matanho api?
Isusu tine chinangwa chekuti tinge tichiita kuti vanhu vagare zvakanaka tinge tichiita kuti makansela apinde mumakomiti kubhaza vakasarwa patova nemwedzi wavakutoda kutopfuura makomiti emakansela haasi kugara vari kugunununa vari kubhoikana nekuti zvakahwinwa neTFC vaakupanisha vanhu kuti vakavhotirei TFC. Saka isusu tiri kuti aiwa hatitevedzeri zvematoto tinoramba tichiita zvatakasarudzirwa nevanhu tichiinda mberi kuitira kuti vanhu vange vachiwana service delivery pane kuti vange vakagadziswa navaJulai moyo.
Tiri kuona kuti vaJulai moyo vari kukota chikamu chemutemo wekutongwa kwematunhu section 114 imi muri kuupokana here nemutemo uyu?
Isusu vanoita zvemutemo hatitevedzeri maridzo isina kunangana nesu. Maridzo yakanangana nesu ndiye chapter 96 ye Evan Council's Act inotaura iyo kuti tinokwanisa kuita ma meeting tinokwanisa kuchinja ma committee ndoo yatiri kuteedzera ndoo nhoroondo yatiri kuenda mberi nayo iyi nhoroondo yava July moyo vanyora zvavo kungonyorawo nhandu hapana neteedzera haina zvainoreva
Munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muCitizens Coalition for Change vari zvakare meya weHarare vaJacob Mafume vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7 Vashandi vehurumende varikuita basa rekuverenga vanhu pasi pechirongwa cheZimstat cheCensus mumasvingo vari kuchema chema kuti vari kukanganiswa basa ravo nemvura iyo iri kunaya isiri kumira vari kuti zviri kuvatadzisa kusvika mune dzimwe nzvimbo kuti vaite basa ravo Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera
Vaverengi vataura neStudio 7 Masvingo vari kuti mvura iri kupurana chaizvo mudunhu iri izvo zviri kuita kuti vatadze kubuda panze vachifamba kuti vapinde mumisha yevanhu vavanoverenga mvura iyi yava nesvondo mbiri ichinaya mudunhu iri ikuzadzawo nzizi izvo zviri kuita kuti vari kuverenga vanhu ava kunyanya vari kushandira maruwa vatadze kuyamuka nzizi idzi kuti vasvike kune dzimwe nzvimbo mumwe wevanoverenga vanhu ataura akamirira vamwe vake asi aramba kudomwa zita rake achityira basa rake anoti kuvhiringwa kwavari kuitwa nemvura kunogona kuti vatadze kupedza basa muzuva rakatarwa nehurumende
zvina zvinaumira zvakanaka kumainumerators avo vanova ivo vane basa chairo chairo rokufamba mudzimba vachiverenga vanhu nekuda kwemvura iri kunaya dzimwe dzimba dzichasvikiki uye dzimwe dzvimbo kune vanofamba nezvimudhudhudhu nemotokari dziri kusvedza
vanoti bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat iro riri kuita chirongwa ichi rakange risina kugadzirira dambudziko remvura nekuvapa zvikwanisiro zvekushandisa mumamiro ekunze akadai Mumwe muverengi ada nekuzikama nerekuti blagiza chete ati iye pamusoro penyaya dzemvura vari kutatsana nedambudziko rekushaya moto wakakwana wemafoni nemaipad avakapiwa neZimstat kuti vashandise sezvo kumaruwa kusina nzvimbo dzekuchajisira zvinhu izvi
tinaipona mavhazvara pamusoro pematablets kunyanya bhozi ndo ari kutotikonesa basa dzimwe nguva unogona kupedza basa kana na 12 dzemasikati yatopera moto foni ya surfest dera nezuro pane vamwe vakatopedza basa na 12 masikati ana kutozofamba nimwe misha nekuda kuti hapana pokuchaja mafoni acho then imwe nyaya ndeyekuti weather iyi mafoni iwawo inogona kunayiwa ikapedzisa ingachatoshandi hatina kana umbrella kana kuti todzivirira mvura sei dai takapiwa kuda maraincoats awo kana maumbrella kuda zvaigona kutobatsirawo
vazhinji vanoti nekuda kwedambudziko remoto iri vari kuita dzimba shoma pazuva izvo zvinogona kuti vasapedze misha yavakapuwa Vaverengi vazhinji vakapiwa chipimo chekuita dzimba dzinotangira pazana kusvika pazana nemakumi matatu kubva pakatanga chirongwa ichi musi wemuvhuro kusvika pachinoperera musi wa30 kubvumbi pazuva vanoverenga vanotarisira kupedza misha inosvika gumi nemitanhatu kumaruwa mutauriri wechirongwa chekuverengwa kwevanhu mumasvingo varogers iri mai vati chirongwa ichi chiri kufamba zvakanaka kunyange vamwe vari kusangana nematambudziko emvura mumaruwa
zvedu yakatanga zvakanaka nezuro mangwanani mainumerators akapinda mundima vakatotanga kutoverenga vanhu nyaya iripo ndeyekuti mvurapa yakafuma ichimboti yakati korei ndo yakangoti nonotei wamwe imz but noti kwese asi kuverenga kuri kuenderera mberi kune dzimwe nzvimbo dzakati wedzerei mvura tine motokari dzekufambisa dzadziri ikoko saka nzvimbo idzodzo dzenge dzichida kuti nesei pakufamba kuti anoverenga abve pane imwe nzvimbo kuenda pane imwe
asi vari kuverenga vanhu vanoti zvekufambisa zvikaita semotokari kune dzimwe nzvimbo hazvisi kuwanika izvo zviri kuvhiringa basa ravo zvakanyanya vachitaura nevatori venhau musi wemuvhuro kumuzinda westate house mushure mekuverengwa kwemhuri yemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa mukuru weZimstat vataguma mahonde vakati kuverengwa kwevanhu kwakakosha kuti hurumende izive uwandu hwevanhu vari munyika apo vanenge vachiita zvirongwa zvebudiriro chirongwa chekuverengwa vanhu munyika chinoitwa mushure memakore gumi oga oga mune imwewo nyaya bato rezrp kumasvingo rambomisa nhengo dzaro kuita zvirongwa zvekutsvaga rutsigiro rwezvigaro zvokumirira bato musarudzo dzegore noya richiti vakuru vebato iri havasati vava pamvumo vachitaura nestudio 7 sachigaro wezanupia kumasvingo varobson mavhenyengwa vati vari kutsvaga rutsigiro vanofanira kumirira mvumo kubva kuvatungamiriri kuHarare sezvo izvi zvange zvave kupatsanura vatsigiri
ezvepati hatisati atanga kukambena tiri kukambena for president only but nhasi ndinoita district
na wuma shingo doto siya ndawa wuna jesu wano kambe na ngawa mire na shado MP wedu wa barari diyo nungote ni majete kita mapopla
Ningo zeza NPF za kawanda zirikuto sura na mbunu nire masingo apu zaro tanga kupinda mwati gizi jita zulongwa ze kutuwa garuti giro kutizimire bato msarizo zewa mirile paramendi pangwe neze makanzuru naka mira studio 7 masingo jini kwa tu mtimba
Raimbore mtungamiri wenyika ye Kenya Vamai Kibaki, awo wakatunga mira nyika ii, se mtunga miru wenyika ii wechitatu kubaya wana kusitonga kuzere, vashaya vale ni makore makumi mapfumba mwe kuberekwa. Mtunga miru we Kenya wa Uhuru Kenyatta, vazivisa nezwe kushaya kwa wakibaki nasi, vachirumbiza wakibaki se mtunga mira idanyika yake, uye kuti vachakurudzira zvizvarwa wazonyika ii zvichatevera. Wakibaki wakatunga mira Kenya kubamu na 2002 kushika muna 2013. Mushure mekukunda wa Kenyatta msaruzo, zvakapedza utongo webato rimwe chete wakanga uri munyika ii. Vakibaki vakapinda pachigaro vachivimbisa kurwisa uori uye kuvandudza upfumi hwenyika yeKenya. Kunyangwe hazvo vakibaki vakakwanisa kuvandudza upfumi uori wakaramba uchienderera mberi. Kusarudzwa kwavo zvakare musarudzo dzemuna 2007 vachikunda vaRaila Odinga avo vavakapomera mhosva yekubira sarudzo kwakakonzera kurwisana mumigwagwa uye kufa kwevanhu vanodarika churu. Vakibaki vakazopembedzwa muna 2010 nekuumba kwavo bumbiro idzare nyika uye kuvandudza magariro evanhu. Vakenyata varumbidza mufi vachiti akavandudza nyika. Mushure mekupera kwenguva yavo semutungamiri wenyika, vakibaki vakasiyira masimba kumutungamiri wenyika vakenyata avo vakasarudzwa muna 2013 vachibva vasiyana nezvematongerwo enyika. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakabatsirwa nehurumende kudzoka kumusha zvichitevera hondo iri pakati peUkraine neRussia zvinoti zvakatarisana nenguva yakaoma munyika sezvo zvisati zvaziva kuti zvichakwanisa kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo zviri munyika here kana kuti kwete sezvo hondo iyi iri kuenderera mberi. Mumwe wevadzidzi ava vaFilimon vachizozo vanoti bhutsu dzavo dzapera vachienda kumahofisi egurugota rezvedzidzo yepamusoro vachida kunzwa kuti vangaenderera mberi nezvidzidzo zvavo munyika here. Vanoti pari zvino vari kungoverenga mumapepanhau emunyika kuti hurumende inoti ichabatsira asi pavanoenda kumahofisi hapana mhinduro yakati tsvikiti yavari kuwana. Vachizozo vainge vave kusvika kumagumo kwezvidzidzo zvavo zvekuva chiremba asi pari zvino vari kuti vave kushaya hope kuti vachakwanisa kupedza here zvidzidzo izvi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende munyaya iyi sezvo nhare dzavo dzange dzisingadayirwe. Regai tinzwe hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye navachizozo nezvenyaya iyi.
Pari zvino tiri kukondinya nekuita zvidzidzo zvedu online asi manje hatisi kuziva kuti dambudziko riri kuUkraine riri kupera here anytime soon. Saka semester riri kupera end of June, munana June, July tinenge tapa holiday. Saka tiri kuda kuti tinzwisise kuti tinokwanisa here kukubvumidzwa kuva neoption yekudzidza kunoko. Nekuti kudzidza kunoko kwana kwakanaka kuti kana tatova kuno zvachose hatina zvimwe zvinhu zvatiri worried nazvo kuti kunozoita zvinhu zvinozotikanganisa kudzidza.
Pane zvawamboedza here kuti unzwe kuti ungadzidze munyika kana kuti kwete?
Ndakambozama kuva in contact nevanhu vakawanda vekuministry of higher and tertiary education. Saka so far tichiri kurwisana neprocesi yacho asi haisi kuita nekukasika. Zvinhu zvacho zviri kunonoka. Ndiri kugara ndichifamba nguva dzese kuita semunhu ari kufambira mari yechikwereti. Handizivi kuti kunyatsozviziva here kuti nyaya iri serious kana kuti vaakutokanganwa seukanganwa kwaita vanhu vakawanda kuti kwatanga tiri kunga kuine hondo. Kwatanga tiri inzvimbo yekuti vanhu vakawanda vazvitori traumatized. Isusu tinotova fixed kuzvinhu zvakadai kutoita sei kumberi tichibatsirawo vamwe vasingakwanisi kunge kuti vange vachizviita asi pangwacho zvinopedza simba. Saka kana pane vakatoteerera vadokumbirawo kuti kana achigona kuita speed up the process, zvinhu vacho zvinogona kutifambirawo zvakanaka. Ende ndo pachinogonawo kuvawo nemufaro kuti government yedu yapfuura mberi nekutibatsira sekutibatsira kwayakaita kutiunza kunoko. Nokuti hazvibatsiri kuti vakawanda vakufunga kuti dai hedu takasara, pamwe dai tiri kuHungary kana kunana Poland. Kuri kubatsirwa vanhu zvisinei nekuti ane macertificates kana kuti as long angoburisa hombo hungadzo kuti anga ari kuchikoro kuUkraine, ndo zvakatokwama. Iko zvino kunoku tinoziva kuti kucharodiwa mapapers twese twese everything, kuita sekuti zvinhu zviri normal transfer, EIS normal transfer. Emergency iri kuda kuti respond yacho ive rapid, but iko zvino zvoruleva zvekuti vanhu vakawanda vakutokangama. Saka kana pane akateerera angavatinzwisewo kuti dambudziko iri idambudziko renyika.
Tisanangurire kuti wanga wapedza makore mangani uri kuita zvidzidzo zvekuva chiremba uye zveshuwiro yako ndeyei?
Panapa ndanganotova mugore rechi5 ndangosara ne1.5 kuti ndipedze. Shuwiro yangu yanga iri kuti kana hondo yanga yapera tatichingodzokera kuUkraine tonopedzisa kudzidza. Asi noda kuti hatizivi kuti dambudziko reruko rinopera here. Shuwiro yangu nderekuti Zimbabwe, hurumende yedu yemunomu, itiudze tibudire pachena tinokwanisa here kupfuurira mberi nezvidzidzo zvedu muno.
Avo vange vari vaFilimon Chizozo, chimwe chechizvarwa cheZimbabwe chakatiza hondo yekuUkraine, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nzvimbo inotakurirwa nekuburutsirwa zvinhu nengarava muDurban, South Africa, yatanga zvakare kushanda mushure mekumbovharwa zvichitevera kukanganiswa kwayakanga yaitwa nemafashamu. Nzvimbo iyi yakakosha zvikuru munyaya dzeupfumi muAfrica yose sezvo iriyo huru kune dzose. Vakuru vakuru vanoona nezveutano hweveruzhinji muAmerica, kusanganisira Dr. Anthony Fauci, vashora mutongo wakaturwa nemumwe mutongi wedare wekupedza kushanda mutemo wakanga wadzikwa neCenter for Disease Control, uyo waimanikidza kupfekwa kwemasiki muzvitima nemabhazi zvinotakura veruzhinji. Maguta emuAmerica ari kudzika mitemo yavo oga senzira yekumisa kupararira kweutachiwana hwecoronavirus, uwo hunokonzera COVID-19. Nasi izuva rekutsigira kuchengetedzwa kwezvakatikomberedza reWorld Earth Day, pasi richibatana mukucherechedza kukosha kwenyika nezviwanikwa zviri mairi. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa mugore ra1970 musi wa22 kubvumbi munyika yeAmerica senzira yekuratidza rutsigiro mukuchengetedzwa kwemasango, nyika nezviwanikwa. Zuva reWorld Earth Day rinounza yeuchidzo yekuti munhu wese ane basa rekuchengetedza nyika. Zuva iri rinocherechedzwa nenzira dzakasiyana-siyana munyika dzakawanda zvichienderana nezvirongwa zvinenge zviripo. Mitemo mizhinji ine chekuita nekuwanikwa kwemvura nemweya wekufema wakachena munyika dzakawanda, kusanganisirawo Zimbabwe yakaumbwa ichitevera nzira yakakurwa nezvinangwa zvezuva iri. Nyanzvi munyaya dzebudiriro vari mukokeri mukuru wezvirongwa zvevechidiki mubazi rezvekurima nekusimudzirwa kwematunhu vaNicholas Kanjengo vanoti hurumende yeZimbabwe ine zvairi kuita zvinopa zuva iri chiremerera mukuchengetedza masango nematunhu.
Zuva reWorld Earth Day izuva rakakosha pasi rose nokuti rasara neIS kutaura pasi rino pasi panosanganisira land, pasi panosanganisira mawater bodies eatmosphere, zvese zvine ushamwari, zvine kutyidzana, zvine ukama necho chatingati isu Earth. Kana izvozvo izuva rakakosha nokuti ndoritine nzira dzimwe dzekushandiswa mazuva ano, mungava munyaya dzekurima, mungava munyaya dzekudyarwa kwemiti, mungava munyaya dzeenvironment, kuti Earth yedu irambe iri intact kuitira kuti ramangwana revana vedu rirambe ratakajeka, iyaiyo sustainable development.
Sachigara webhodhi reAgricultural and Rural Development Association ADA varizve mutungamiri weHarare Agricultural Show Society vachishanda nekambani yeAgriSeeds vaIvan Craig vanoti varimi vave kuona kuti mamiriro ekunza akachinja, asi havasati vaziva kuti vodii nechimiro ichochi, vachiti vanotoda kudzidziswa.
Reganditini varimi wemuno wanogona kusaziva kuti machinjiro ari kuita mamiriro ekunze zvakamira sei uye zviri kufamba sei, asi ch chawari kunatso zivisisa ndechekuti kunze kuri kuchinja nokuti marimiro avo ezvirimwa makorano nemakora apfuura zvatosiyana.
Murima nemukurumbira vari mukuru wesangano re 4H Foundation vaJohn Muchenje, avo vanotenderera neZimbabwe vachidzidzisa zvirongwa zvekurima zvepfumbudza, vanoti varimi havasati vaziva kukosha kwekuchengetedza masango nemvura kunyanya kumatunhu anorimwa fodya. Mukuru wesangano remubatanidzwa wevarimi vemuZimbabwe reIntegrated Commercial Farmers Union, Amai Maiwe PGT, vanoti masangano evarimi ari kukurudzira varimi kuti vachengetedze zviwanikwa mumatunhu avagere.
Kune dambudziko rekushanduka kwemabiriro ekunze, tinofanira kuita kushandira pamwe ushingi uchenjeri nekuisa musoro pamwe. Tinofanira kuita shanduko pakushandisa zuva kuti tiwane magetsi, kushandisa mvura pakuwana moto, uye kubatsirana nevanogara mumadhorobha kuti vave nezvifambiso zvinoshandisa mabhatiri kana magetsi, uyewo kuti tishandise ivhu zvine hungwaru.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaItai Rusike vanoti vanhu vanofanirwa kudzidziswa kukosha kwenyika nematunhu vachitapudza kushandiswa kwezvikuvadzi zvenyika.
Tinoona tine zvirwere zvizhinji zvinokonzereswa nendhau yeenvironment yatinorarama. Tikatarisa zvirwere zvakaita sezvirwere zvemanyoka, zvirwere zvakaita sana typhoid, zvirwere zvakaita sana korera, tinoona kuti zvirwere izvozvo zvinonyanya kukonzereswa nenharaunda yatinogara.
Ko, vanhuwo zvavo vari kumaruwa vanoziveiwo nezvekuchengetedzwa kwezvakavakomberedza zvakaita semasango. Mbuya Mbizi vari kumapurazi kwamunyati kuchikomba vanoti vakakura masango achiyera achichengetedzwa, asi iko zvinoyangova njake njake vachiti dai vanhu vabatsirwa kuti vasingazivi vadzidziswe kukosha kwematunhu.
Saka ngatiitei mafayaza edu torega kuti sora redu ritsve kuitira soil erosion, nokuti sora rikatsva hapachisina chichabata ivhuriya nokusatema miti. Miti haifaniri kuti tisatema kungotema chero, tikaichengetedza iyo pachayo inotowanda zvokuti nyange idzo huni dzetinenge tichida tinotozosarudza dziya dzaoma nyoro dzichigara ari maruva anoyevedza nyika.
Nyangwe hazvo zuva reWorld Earth Day risinganyanyi kucherechedzwa muZimbabwe, zviri pachena kuti kunyangwe munyika muine dambudziko rekusabatwa zvakanaka kwematunhu nemasango, kune vari kumiramirawo kudzidzisa veruzhinji nezvekuchengetedza masango, nevamwe vari kutoita zvakasiyana siyana kugadzirisa nyika kuburikidza nezvirongwa zvakaita sekudyara miti, kugadzira makandiwa nekurima kure nenzizi. Zuva reWorld Earth Day rinocherechedzwa munyika dzinodarika 193 kana kuti 193 nevanhu vanodarika bhiriyoni rimwe chete pasi rose. Sangano renhabvu pasi rose reFIFA rayambira gungano reZifa Assembly kuti harisi kuzotambira zvichabuda pamusangano wavo mangwana kusvikira Zimbabwe yazadzisa chisungo chekuti idzosere vaFelton kamambo pabasa semutungamiri weZifa. Tsamba yakabva kuFIFA nezuro inoti sangano iri richatambirwa chete zvinobva kuZimbabwe kana vakamambo nevamwe vavo vadzorerwa pabasa nesimba ravaive naro kare. ZIFA Assembly yanga ichisangana mangwana kuti isimbise kudzinga vakamambo basa sezvakaitwa nebazi rehurumende reSports and Recreation Commission. FIFA yakadzinga Zimbabwe munhabvu yepasi rese nemhaka yekupindira kweSRC mukufambiswa kwebasa renhabvu mushure mekunge yadzinga vakamambo. Mitemo yeFIFA haitenderi hurumende kana mapazi ayo kuve nechekuita nekutungamirwa kwemutambo uyu. Zvichakadaro, mutambi wenhabvu wemuZimbabwe Tendai Darikwa atarisana nezuva guru muEnglish League One. Muzuva iro muZimbabwe munewo mitambo mikukutu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Darikwa mangwana ari kupinda munhandare ari captain weWigan. Vada kukunda Plymouth Argyle kuti vaone tikiti rekupinda muEnglish Championship. Makundano emwaka unotevera. English Championship ndiyo inotevera English Premier League murongwa wenhabvu muEngland. Pari zvino Darikwa neWigan vari pamusoro petafura yeLeague One nemapoints makumi masere nemasere, vakasiya Rotherham nemapoints mashanu kwasara mitambo mitatu kuti makundano aya apere. Vakakunda mangwana vapinda mu English Championship zvisinei nekuti zvimwe zvikwata zvatamba sei. Jordan Zemura ari mu English Championship neBournemouth asi ari kutarisirawo kupinda mu Premiership sezvo chikwata chake chiri pachinhano chechipiri nemapoints mana pamusoro peHuddersfield iyo yatamba mitambo miviri pamusoro. Bournemouth iyo ine mapoints makuma nomwe nemanomwe iri kutamba mangwana neFulham iyo iri kutungamira makundano aya ine mapoints makuma sere nemasere. Chimwe chikwata chemuchampionship chine mutambi wemuZimbabwe eReading iyo iri kusangana nehau mangwana zvekare. Reading inotambirwa naEndi rinomhota. Zvichakadaro muZimbabwe munewo mitambo mikuru zvekare apo Dynamos iyo iri kutungamira makwikwe aya iri pamusha neManika Diamonds nesvondo. Manika Diamonds iri pachinhano chechitatu uyezve yakasimba zvikuru mushure mekutenga vatambi vane mukurumbira kubva kune zvimwe zvikwata. Asi aimbotambira Dynamos chamunoda musanhu anotikwata chake chine mukana wakasimba wekukunda mumutambo uyu.
We got very, very good players. I think we got 80% chances. The players are there.
Asi mitambo iri kutanga mangwana apo Chicken Inn iyo yakanzana neDynamos pama points inokwanisa kumboenda pamusoro petafura nekurova Brawayo City muluveve. Chicken Inn neDynamos dzine mapoints makumi maviri nematatu asi Dynamos pari zvino iri pamusoro nezvibodzwa. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaAlbert Mutero vanoti Chicken Inn isafunge kuti yakatorova Brawayo City kare mutambo usati watambwa.
Nyaya dzebhora idzi tinowana masurprise anoshamisa bcause zvine zvakumotivata kuti are we have nothing to lose. Vakomana vangu vachi mutambo neshungu zvinokwanisa kutochii.
Mangwana zvekare FC Platinum iyo ine mukombe uyu iri kushanyirwa neHighlanders iyo iri mumabiko mushure mekutora mukombe weIndependence Cup. Asi Capes United ine rwendo rwakaoma nesvondo apo yakananga kuGibbo Stadium kunosangana neTriangle. Mashuga Sugar Boys ari kubaka moto zvekuti ari pachinhano chechina akainzana pamapoints neManika Diamonds iyo iri pachinzvimbo chechitatu. Capes United yacho iri pachinhano chechinomwe. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera Tenants vs Yada Sakuba. Harare City vs Black Rhinos National Stadium. ZPC Kariba vs Ngezi Platinum Nyamunga. Nesondo Cranbourne Bullets vs Herentals Sakuba. Blauwe Chiefs vs Wawa Luveve. Totarisa mutambo weRugby. Chikwata cheZimbabwe cheMacheetahs chasvika muUganda kumakundano eAfrica Sevens Cup ayo ari kuitwa kwemazuva maviri kutanga mangwana. Zvikwata zvitatu kubva pazvikwata gumi nezvina zviri muKampala zvichabudirira kuenda kumakundano e2022 Sevens Rugby World Cup ayo achaitirwa kuCape Town, South Africa. Zvikwata zvakaungana muUganda izvi eBotswana, Burundi, Burkina Faso, Cameroon, Ghana, Kenya, Madagascar, Mauritius, Namibia, Senegal, Tunisia, Uganda, Zambia ne Zimbabwe. Zvikwata zviviri zviri kunyanyotyisa kumakwikwi aya eKenya ne Uganda. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvechirongwa chekuverengwa kwevanhu chiri kukokerwa neZimstat pamwe nekukwira kwemitengo yechingwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu zvakare. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kuzotevera zviri mutsamba inonzi yakanyorwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo ichirambidza makanzura achangobva kusarudzwa musarudzo dzemaby election kutungamira makomiti emakanzuru kana kubata zvigaro zvameya. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC.
soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Salamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 Mabasa 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
siyananzelela ukuthi ukhanya kulomsebenzi omuhle oyenzakalayo okusebenza ndawonye kulawo City Council isebenza indawonye le Minister of Transport and Infrastructure Development injongo yokubana kuvuselelwe imigwaqo lesifile kuyisinqumo esihle.
Uhulumende usesungule uhlelo lokulungisisa imigwaqo yakobulawayo esiwonakele okwamagama lapho akhangelele ukusebenzisa izigidi ezedlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye zamadola $768 million.
Kanti ke idolobha lakobulawayo vele lilabantu abaningi kakhulu kulalokho okukhulunywayo lokho kuqanjwa bo 500 600,000 sikhuluma ngedolobha lamamiliyoni abantu. Ngakho ke khona lokho ngibona sengathi kuzabuya kuphume kube yikho kukhona ukuze lezo ndawo zithole imali encane zingathuthuki zihlale zinjalo.
Uhlelo lokubala kwabantu olusungulwe izolo luyaqhubeka namhla elizweni lapho inhlanganiso ezivumeleyo zikhuthaza ukubana impumela yalo ibe ngeqotho. Kuwasa Friday liviki silomculi opheka njalo acule umdumo owehouse kanye lengoma zokholo uSimbarashe Godzai. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kule msakazo. Uhulumende usesungule uhlelo lokulungisisa imigwaqo yakobulawayo esiwonakele okwamagama lapho akhangelele usebenzisa izigidi ezedlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye zamadola $768 million. Lolu hlelo ngolokusebenzelana kwekansili yaleli dolobho eyeCity Council logatsha lukahulumende olubona ngokuthola kwabantu le mpahla. UKathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo olwe-Emergency Road Rehabilitation Program 2 i-ERRP 2 lusungulwe nguhulumende ngemva kokunanzelela ukwehluleka kwamakhansili elizweni lonke ukuqhuba lomsebenzi. Umsekeli kaMeya wakobulawayo uKhansila Mlando Ncube wamukele ngenjabulo uncedo lokulungisisa imigwaqo yaleli dolobho ethi kuzaphathisa kunhlelo abakade belazo.
Ikhansili ivele nje ilohlelo lolungisa umgwaqo edolobheni. Siyazi ukuthi izakhamizi zingabe zibona kani kalukho, kodwa hayi lukhona. Siyazama indlela zonke ongakhayela kathesi uKami Road lwana oqonda eKami Prison ungakhayela was paced that road. Even across the city we do have community groups who are doing portal patching. Konke lokhu sikwenza but i-challenge imali nje ezilutshwane esinazo njengekhansili.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association iBupra, uthi kuyisinqumo esihle ukuthi uhulumende angenele ekuvuseleleni imigwaqo.
Siyananzelela ukuthi ukhanya kulomsebenzi omuhle oyenzakalayo okusebenza ndawonye kulawo City Council isebenza indawonye le Minister of Transport and Infrastructure Development injongo yokubana kuvuselelwe imigwaqo lesifile kuyisinqumo esihle and kuyaletha intuthuko emzini wakobulawayo. Sinanzelela ukuthi kuzenza ukuthi abantu bahambe kalula. Lokho kuyanceda futhi ukuthi njengoba vele ibulawa City Council ingela mali nga uhulumende engenele banemgwaqo ebengcono kwesikukhangeleleyo. So njengezakhamizi yemukela lolu hlelo.
Umnumzana Mthabisi Ndlovu, isakhamizi sakobulawayo, uthi imigwaqo eselizweni ayifanelanga ukuba ngeyelizwe elikhululekileyo.
Isimo semgwaqo sibi kabi. Masikhangele imigwaqo yethu yonke ifile kakhulu kuleli iside leMathebeleland. Asila mgwaqo okuthiwa low ride. Xa usiye enkaya umgwaqo wakhona ufile, i-strip tar lokhu yalungiswa ngabelungu nini nini, singakazalwa lathi sezazizazalwa. 45 years siloko umgwaqo yakhona i-strip tar. Besifuna kakhulu ukuthi ngayo uhulumende yakhangela isimo semgwaqo.
Umnumzana Menelisi Gumede, esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo, uthi uhlelo lolu luhle sibili nxa imali ingasoze iphanjulwe.
Siyabonga uhlelo oluhle kangaka olokulungisa imigwaqo unganasela imigwaqo eminingi yethu sokungamaphotholi agcweleyo sokuyenza ukuthi kube lezi ngozi emgwaqweni awusahambeki lapha le mota zethu bezisifa kakhulu suspension iyaphangisa ukuphela amathaya aduka ngenxa yemigwaqo kodwa nxa uhlelo lolu selulontshiwe sikhangelele ukuthi lusetshenziswe kahle kungabi labantu abathatha izimali lezi bezisebenzise ngendlela engaqondanga kodwa konke kuhambe kuhle kungabi le-corruption kuzasincedisa imigwaqo yethu ibe right lokusiza imphefumulo yabantu abaningi.
Imigwaqo esifile kobulawayo ibikwa ingabe iyisilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini i-75% njalo ingalungiswa ngezigidi zamadola emelika ezingamakhulu ayisikhombisa i-$700 million. Ngaphansi kohlelo lolu olufakwe nguhulumende olokulungisa imigwaqo olwe-Emergency Road Rehabilitation Program 2 kukhangelelwe ukulungiswa imigwaqo elitshumi ekupheleni kwalo nyaka. Imigwaqo le igoqela undaba uCatherine Berry Drive, iNkulumane, Glenville, Lobengula Street, uChinamano, uNetherby, Rankini, Woodville Road, kanye neCowdrey Park, Hlalani kuhle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingobathabile Masuku.
Uhlelo lokubalwa kwabantu olusungulwe izolo luyaqhubeka namhla elizweni lapho inhlanganiso ezizimeleyo zikhuthazwa ukubana impumela yalo ibe ngeqotho engasoze ibangele ukuncitshwa kwezinye izigaba zelizwe amathuba entuthuko alingana lezinye. Obulawayo uvame ukuphikisa impumela le esithi inani labantu liphezulu kulalelo eliphunyiswa yilolu hlelo lwe-census. Abanye basola ukuqhatshwa kwabezomvikela labatsha bezanupf ngokuningi kulolu hlelo oluvame ukuqhutshwa izisebenzi zikahulumende ezigoqela ababalisi. Inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency, ZIMSTAT, eqhuba lolu hlelo ikhuthaza abantu ukubana bebalwe bonke lemuli zabo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Evilela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Asisuthisekanga la kancane ngendlela lolu hlelo oluqhutshwa ngakhona ngokuba luqhutshwa sengathi yi-military operation. Kanti lohlelo lokubala abantu akudingi ukuthi baze babalwe ngamasosha, babalwe ngama-CIO, babalwe ngamapholisa, kodwa bamele babalwe ngendlela vele okufanele kubalwe ngayo abantu okwenzeka umhlaba wonke jikelele. Ngoba nxa ngabe kuluhlelo olubonakala lulamasosha kakhulu lwenza abantu bethuke bacabanga ukuthi mhlawumbe kukhona okunye okwenzakalayo, le mbuzo ezabibuzwa abantu baza kwehluleka ukuthi baza kwesaba ukuthi bayiphendule ngendlela efaneleyo ngokuba becabanga ukuthi mhlawumbe kukhona ubunhlelo obuthile okunye okuthile okudingakalayo ukuthi bazakale ngakho, kanti ke yikubalwa kwabantu nje. Ngakho ke hayi kasisuthisekanga, luhlelo selusethulisa abantu kulokuthi lubaphathe ngendlela njalo lubakhuthaze ngendlela efaneleyo.
Siyananzelela njalo ukuthi kwande ukuba nokuphikisana ngenani labantu ikakhulu edolobheni lakobulawayo. Kambe kathesi kuyini esingakubona kusenzakala? Njalo liyabona yini kule mpawu ezitshengisa ukuthi uhlelo lolu lungaqhutshwa ngemfanelo?
Vele kakuthembisa ukuthi abantu bazabalwa ngendlela efaneleyo. Kungathi kule njongo vele yokuthi kwezinye indawo kube labantu abalutshwane, ngivele ngokubona kwami kuza kwenziwa vele khona lokho ngokuba kuyancedisa futhi kuma constituencies. Nxa ngabe sekusabiwa ama constituencies, ibandla libusayo liyabe lifuna ukuthi indawo lezo ezisekela lona zibe labantu abaningi ukuze zibe lama constituents amaningi. Kanti ke idolobha lakobulawayo vele lilabantu abaningi kakhulu kulalokho okukhulunywayo lokho kuqanjwa bo 500,000-600,000, sikhuluma ngedolobheni lama million abantu. Ngakho ke khona lokho ngibona sengathi kuzabuya kuphume kube yikho okukhona ukuze lezo ndawo zithole imali encane zingathuthuki zihlale zinjalo, kanti ke zeqembe libusayo zibe labantu abaningi ukuze lithole ama constituents amaningi, libe labantu abaningi ephalamende kulalokho eliyikho khona endaweni ezilula ukuthi zilisekele.
Lo ngumnumzana Evilela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa icingo losithandekile Mhlanga weStudio 7. Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo kanye lengcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi iZANU-PF ilakho ukunqoba kukhetho oluzayo ingaqhubeka ithola inani lamavoti aphezulu ezigabeni lapho elosekelo khona. Inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ithi lokhu kuvezwa yimpumela yokhetho olwedluleyo okugcizelelwe njalo yingcwethi ecubungula ezombusazwe nomnumzana Nomini Pinduka wekolitshini le-Africa University, yena-ke owethule impumela yocwaningo alwenzileyo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Yahluka mhlawumbe kwabanye abantu, nabo abantu sizabona ngokungafani. Uma i-Citizens Coalition for Change ingasebenza ngale ndlela inyuse kakhulu amasokisi njalo ibe nabantu abangayilekelela ngezinsiza zokulwa ukhetho, lapha ngikhuluma phecelezi ngama-resources, amathuba ayo abukeka emaningi kakhulu, ngoba sizakhumbula ukuthi msakazi into eyiyona ebeyingcindezi enkulu ukuthi i-MDC ihluleke ukuluwina ukhetho. Kwaba yokuhlukana kwabaholi bayo, yikho lokho nje okwadala ukuthi sibone amandla ayo encipha uma singabheka sisuka la eyaqala khona ukuncintisa okhethweni ngo-2000. Kodwa esikubona manje ukuza ndawonye kwabaholi ngaphansi kweqembu leli i-TCC, sibona ungathi kuzanikeza kuvuselele nomdlandla omkhulu kubantu akade belandela amaqembu aphikisa ikakhulu kuseyi-MDC. I-ZANU-PF uma sithanda ukubuka ngokwenza kwayo, iyenza okweqembu elethukileyo, ayizethembi. Engase futhi ikwenze kunyuke kakhulu isimo sodlakela, ngoba yilo phela oluvamise vele ukuthi lubasize uma kusiza okhethweni, kube yilo olubalekelelayo ukutshala ukwesaba ebantwini bavote, hayi ngoba bevota bekhululekile ngey'nhliziyo zabo, kodwa bavote bevota besesimeni sokwesaba. Ngoba manje uma ulalelisisa lapha phansi usiya ngezindawo ngezindawo, abantu bayakhala kakhulu.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa lapho ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Owake waba ngumongameli wakwele Kenya umnumzana Mwai Kibaki, waba ngumkhokheli welizwe kwesithathu ngemva kokuthola kwalelo lizwe uzibuse akasekho. UKibaki obhubhe ngeseleminyaka engamashumi atobamanemunye wabusa kusukisela ngomnyaka 2002 kusiya ku-2013. Umongameli Uhuru Kenyatta walelo lizwe nguye owazise ngemva kaKibaki namhlanje emncoma wamagama ngemisebenzi yakhe emihle empilweni yakhe. UKibaki kodwa ukhunjulwa njalo ngodlayela olwaba khona elizweni lakhe ngemva kokhetho lomnyaka 2007. Lapho ayencintisana laye kulolu khetho, umkhokheli wobandla elaliphikisa uRaila Odinga waphikisa impumela yokunqoba kwakhe ukhetho esithi kube lokuqelebezela, kwagcina kubangela ukulwisana kwabasekeli bamabandla abo lapho kwabulawa abantu abedlula inkulungwane eyodwa 1100. Kodwa wagcina inconywa umhlaba jikelele ngomnyaka 2010 ngokuloba utsha isisekelo sombuso welizwe esiqondisa ukubana umongameli kumele abuswe okwamahlandla athile abesededela kumunye, okuyikho akwenzayo ngomnyaka ka-2013. Live Talk namhlanje sikhangela okwenzakala eZimbabwe kugoqela uhlelo lokubala kwabantu olesensus, ukukhuphuka kwentengo yesinkwa nokunye. Okwamanje wethi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Democratic Democratic People's Republic of Korea liqhubeka liqakathekisa izikhali zohlobo lwama-ballistic missiles phezu komvikela wesigaba lomhlaba jikelele. Kutsho isiphathamandla esibona ngeze-DPRK umnumzana Sung Kim. Ekhuluma lentatheli zindaba eWashington, uKim uveze ukuba ele-DPRK selivivinye izikhali zama-ballistic missiles test ezilitshumi lantathu kusukela ekuqaleni komnyaka ka-2022. Ezintathu zazo ngezenelisa ukufinyelela amanye amazwekazi ama-intercontinental missiles. Uhulumende wele DPRK esebenzisa ingcosana yenotho yalelo lizwe ukwakha izikhali ezingekho emthethweni. Lanxa ubuyanga balelo lizwe buqhubeka busiya phambili, kutsho umphathintambo Kim, ele DPRK liyingozi kumvikela wesigaba. Ekuqhubekeni kokwephula izivumelwano ezimbalwa izomanyano we-United Nations Security Council, elimelika kunye labangani balo baphendule lesi sehlakalo ngemizamo yokwenqabela ingozi lokwehlisa izinga lobungcwethi bohlelo lokulolonga lezi zikhali. Ngasikhathi sinye kusetshenziswa inkulumo, konke kuyimizamo yokuba lesi sigaba ese-Korean Peninsula sibe singelazikhali ze-nuclear. Ngomabasa umanyano we-US Indo-Pacific Command wapha umlayo wokubheka ngesolokhozi ukwenzakala kulwandle lwe-Yellow Sea. Kwakhuthazwa amazwe angabangane lele-Melika ukuthi ahlale elimukile, ezimisele ukuthi kube lokuzivikela. Umanyano we-The Command watshengisela ubungcitshi bendizamtshina zempi eziphapha zivela emkhunjini elwandle lwe-Yellow Sea ukuze kubonakale ukuzinikela kwele-Melika. Phezu kwalokho, ele-Melika labika amanyathelo ambalwa azathathwa ukwenqabela ele-DPRK ukuthapha ulwazi lokusebenzisa ukulolonga ubungcwethi bokulungisisa izikhali lezi ezingekho emthethweni kule nhlanganiso labantu abafakelwa izijeziso zenotho. Ele-Melika lakhweza udaba lokudutshulwa kwama-ballistic missiles kumanyano we-United Nations Security Council. Lanxa ele-Russia lele-China evimbe ukwethulwa kombiko emphakathini, ele-Melika lisebenzelana lexuku elilokhu likhula ukulimukisa umhlaba ngokuziphatha buchapha kwele-DPRK. Kumele ele-DPRK liphiwe umlandu, kutsho umphathintambo uKim. Phezu kwakho konke lokhu, sifuna ukubeka mgceke ukuthi inkulumo kuphela yiyo emele yenziwe. Ufungile, asila moya omubi kwele DPRK. Uhulumende lo uzimisele ukulalela izikhalazo zonke eze DPRK, kukhulunyiswana ngazo ezilukhuni indaba, kodwa konke lokhu kungenzakala ngokukhulumisana kuphela.
Lolo ke bekuludaba oluveza imibono kahulumende wele-Melika. Kwezemidlalo, mqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uMandla Mpofu uthi iqembu lakhe alingeke linqotshwe ngamanye xa lingadlala ngendlela elidlale ngayo ngosuku lokuthakazelela uzibuse lapho elinqobe khona ele-Dynamos laphakamisa inkezo ye-Independence Trophy. Intetheni zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Highlanders lizavakatshela iqembu eliphethe isicoco se-league le-FC Platinum ngomgqibelo enkundleni emandaba, njalo uMpofu uthi abafana bakhe bengayithatha yonke imiklomelo yemithathu nxa bengadlala ngendlela abadlale ngayo ngomvulo.
Ngikhuthaza abadlali bami ukuthi umdlalo esiwudlaleyo ngifuna sidlale ngenza izidlakuzane kade sidlale ku-Dynamos, silifake amagemini wonke abuyayo, ambone ukuthi kule thimu ngakwanisa ukuthi sidle. Ngifuna beqhubeke ngedlakuzane kade bedlale ku-Dynamos sisiya phambili njengoleyiviki njengoba ngomgqibelo siya ku Platinum behambi beledlalisana le Diamonds.
Umdlali weqembu le-Islanders uRaman Kutanzira laye uthi indlela abadlale ngayo bedlala leqembu le-Dynamos ibachiye sebelokuzithemba.
I-Dynamos iyazi nawe ukuthi kuba into enkulu kakhulu, kuyasinikeza amandla. Yonke team ebuyayo sibili, hayi kathi sinithembele sibili, one game at a time. Sabe silokhu esiwina sibili, siphusha lathi khona kuyathembisa sibili, kuyathembisa.
Iqembu le-Islanders labadlali abambalwa abake badlalela iqembu le-FC Platinum ababalisa yena uKutanzira, unqobe izitha masuku, uJoel Nkonzo kanye lomgadli ohlohle igoli elidale umehluko kumdlalo wenkezo ye-Independence uStanley Ngala.
Igame le-FC Platinum as a former player i-pressure ikhona, but engakhulumayo ukuthi iyafanana igame, at the end of the day ibhora libhora, akula pressure njengeteam, sila i-pressure njengeteam again, but engakhulumayo ukuthi i-rate njengama-players ya-Islanders i-rate and sizayiphatha njengegame like sidlala amanye amathimu.
Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu le-Chicken Inn lizadlala lele-Bulawayo City ngaseLuveve, iqembu le-Tennis lizemukela eleyada ngasesakuva, iqembu le-Harare City lizanqikelana lele-Black Rhinos ngase-National Sports Stadium, kuthi ele-ZPC Cariba lizadlala lele-Nkezi Platinum Stars ngase-Nyamunga. Ngesonto iqembu le-Crimson Bullets lizadlala lele-Herentals College ngasesakuva, iqembu le-Dynamos lizemukela ele-Manyika Diamonds ngase-National Sports Stadium, iqembu le-Bulawayo Chiefs lizadlala lele Wawa ngaseLuveve, kuthi ele Triangle lizadibana lele Cape United ngaseGibo. Ngimele Studio 7 kuBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uwaza Friday kuleviki sinomhloli ophekayo njalo acule umvumo we-house lengoma zokholo uSimbarashi Kodzai, owazakala ngegama lakhe lokucula elithi Afrowave kumbe KOD. Yena ucula eKoBulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasfanda.
U-Afrowave ulesiphiwo sokupheka nokuhlanganisa iziginci ezijiyeneyo ukuthi aphume lomculo ohlakazayo. Yikho nje abacindezela ezomculo emazweni atshiyeneyo sebemcela ukuthi abaphekele imculo etshiyeneyo njalo. Khumbuza abalaleli ukuthi uSimba ngubani kwezomculo.
Mbezwa KOD kumbe Afrowave, ngisebenzelani lapha koBulawayo. Sengisebenze kwezomculo iminyaka edlula elitshumi. Ngiqale ngisebenza lo muyi uJoe Maseko eHouse of Rising Sound.
Afrowave sesiphekela imculo yonke incedisa labanye abaculi.
Umculo ngiyazenzela njengoba ngishilo ukuthi I'm a producer and sound engineer. Ngiyazenzela ngiphinde ngenze labantu abahlukileyo, incedisa abaningi ikakhulu abayenza i-gospel. Recently kule album elika Pastor Barack eliphumile elithiwa Ngiwavuma, which is doing quite well on so many different platforms.
Imsebenzi kaKOD ikhwabithwe ngabamakhampani ezomculo amaningi aphetheya. Sebemcela ukuthi abaphekele umculo.
Nowami umculo engiwenzayo, ngiyenza umculo we-house music, sebenzisana lenye i-record label Series Producers elise-Portugal. Yile engisebenzisana lalo kakhulu. And then kulelinye se-South Africa elithiwa i-Black Diamond Music. Ngengakhipha lelithiwa i-Open Bar Music elise-New York. Maningi ama-projects. Kulelinye elithiwa i-Moving Deep. Elise UK. Mm-hmm.
abaningi bakhala ngokuthi imculo yabahlabeleli bakobulawayo ayithengwa. UKOT uthi isimo somnotho elizweni njalo bakhangelelwa phansi.
Ngelamali esayelayo uthi abantu benze ezinye izinto abawuthenga. Abantu bayadedela like ama-artists abobulawayo. Abababoni njengabantu. Maybe uthi industry yangkhona ilamali, abantu bangkhona sigadalaba imchovo everyday, batshona besibona emchoveni kujami Twitter is KOT underscore worldwide, Instagram KOT underscore worldwide, Facebook KOT worldwide.
Usimarashe Kodzai ule studio wakibwe Gobalanda lapho apheka imculo etshiyeneyo ephathisa labaculi abafuna ukuthundezela eyabo imculo. Nguye phela ku KOT othume ukuthi Afrowave ebesinayo kuhlelo woza woza Friday mpelasonto emnandikini lonke igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Ngesihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhulumende usesungule uhlelo lokulungisisa imigwaqo yakubulawayo esiwonakele. Uhlelo lokubala kwabantu olusungulwe izolo luyaqhubeka olwe-census, lapho inhlanganiso ezizimeleyo zikhuthaza ukubana impumela yalo ibe ngeqotho. Kuwoza Friday kuleviki besilomculi opheka njalo acule umdumo we-house lengoma zokholo uSimbakashi Kuzayi. Silugqiba ngelapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo uPresident Jeremiah ngisithi libe le mpelasonto elithulela, kodwa labo abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulentshini ku-www.voandebele.com.
evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Friday, April 22nd, 2022. This is Live Talk. I am Kip Stube.